Vataura nestudio 7 vanoti nyaya hadzisi kutaurika sezvo vanochengetedza runyararo vanosanganisira mapurisa mauto pamwe nevasori vakawandisa muguta iri. Mugaro wekumasvingo vapo zinoro vanoti muguta hamuna mufaro wakakwana kuvagari kunyange kune musangano mukuru wakadai.
Chimiro chiri mumasvingo panguva ino nekuda kweconference iri kutora nzvimbo iri kuitika panguva ino, zvinhu zvinoona kutomira zvakanaka. Tiri kugara tichitya hana dzedu dzichirova nokuti security yakawanda pese pese. Svondo rino zvinhu zvisina kufamba zvakanaka. Tiri kutotya kutaura zvatinenge tichitya kutaura nokuda kwekuti hatisi kuzova kuti anenge ari parutivi rwako ndiani uye anokufungirei. Saka zvinhu hasina kutifambira zvakanaka sevagari vemasvingo.
Mumwe womugari aramba kudomwa zita rake ati kunyange kufamba-famba kwava kunetsa kunyanya mumusha werodhin uyo une imba ichange ichigara mutungamiri wenyika varobert mugabe.
Ndiri mugari werodhin pedo nekwakagadzirwa imba inonzi ichagara mutungamiri wenyika vari paconference. Musha wedu unenge wanyanya vaenzi vatisingazivi zvokuti takatofamba tichiudzwa kunzi imi vakakomberedza pana pa kuchauya president. Saka nokudaro kusununguka kwedu kwaakuchafambi zvakanaka. Kana kufamba makati wandeu mungava vashanu vana hazvichabudi. Zvitupa vanhu vari kubvunzwa kuma road block vachipinda, vanhu vari kunzi ngavapinde vane zvitupa kusvika nesande. Saka iko zvino hatina kusununguka, tinenge tatorerwa kodzero yekusununguka kufamba takasununguka kana kutaura. Tava kuva vanhu vanotaura vakavanda mudundundu ikozvi.
Vamwe vanoti vakatarirwa nguva dzekufamba vakanzikana nguva dza6 manheru dzachaivapinde mudzimba. VaJefferson Chitando vekwamucheke vanoti nyaya dzichatauri kumudzingo dzekutandarira.
Chokutanga ndechokuti kuuya kwaita conference muguta remasvingo, conference yezanu PF nokuuya kwaita Mugabe munyika muguta rino kukutaura vanhu havachagoni kwese kumabhawa, vanhu havakwanisi kuenda kuno kuti vanokutya kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka munhu unotongotaura chete nemunhu unofungidzira kuti unoziva, kana usingazivi hautauri naye. Kutaura kuti zvinhu zvinodhura, kutaura kuti mabhondi akashata, kutaura kuti chii zvese zvinoendera neikonomi zvinogona kutsoropodza zanu PF, vanhu vanoona sekuti hazvichagoni kuti zvitaurike nokuti vanhu vakutotya pese mumakombi chero pese pese. Kungava kurodhini ikoko chero kwese kwese hakuchina upenyu hwavanhu vose hwamupunyikidzwa zvisingaiti nokuda kweconference iyeyi.
Musangano uyu uri kuitwa apo kune kurwisana kukuru musangano pakati pezvikwata zviviri zvelacoste neG40. Musangano uyu unopera musi wemugovera uri kuitwa apo zvikwata zviviri zvelacoste neG40 zviri kurwisana zvikuru kuti zvigotsiva vamugabe pavachasiya chigaro. Studio 7 yatadza kubata sachigaro wezanu PF wemasvingo vaamasa nenjana kuti tinzwe pfungwa dzavo panyaya yevagari avo vari kutya kufamba vachitaura pfungwa dzavo pachena. Nakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.